manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera kunyana 14 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza utongo wejekerere pazuva reInternational Day of Democracy kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya Hurumende inoti kutemerwa kwayakaitwa zvirango neAmerica, Britain nedzimwe nyika ndiko kwapa kuti inyanye kuzemberana neRussia neChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kucherechedza utongo wejekerere pasi rese kana kuti International Day of Democracy munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti gore rino zuva iri rakakosha zvikuru sezvo nyika dzinodarika makumi mashanu dziri kuita sarudzo vaGuterres vatiwo International Day of Democracy mukana wekusimbisa kurudziro yekuchengetedzwa kwekodzero yekutaura kwevanhu pfungwa dzavo vakasununguka paine utongi wejekerere. Vaenderera mberi vachiti izvi zvine chinangwa chekuona kuti zvisungo zvekudzivirira masangano ari mubasa rekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzeveruzhinji apo anenge achiita basa rawo. Zuva iri riri kucherechedzwawo paine kumbunyikidzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. Kutaura kuno pane vakavharirwa mumajere vachinyimwa mukani wekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu ava vakasungwa panguva yegadziriro yemusangano wepagore weSADC Summit. United Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose pamwe nekutevedza mitemo yenyika pasingatariswi kuti munhu abuda mumba mani. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Mweya wekufema wakasviba unobva pakupiswa kwemarasha aya unonzi uri kuwedzera dambudziko rechirwere cherurindi munyika. Icho chiri kuuraya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvinodarika zvitanhatu 6300 pagore. Kunyangwe hazvo TB ichikwanisa kudzivirirwa uye nekurapika. Nyanzvi dzeutano dzinoti TB iri kungoenderera mberi ichiva dambudziko guru muZimbabwe. Sangano reWorld Health Organization's End Tuberculosis Strategy rakabuda nezvisungo zvinofanirwa kutevedzwa nenyika dzepasi rose kuti dzideredze vanobatwa neTB. Chinangwa chezvisungo izvi ndechekuderedza ndufu dzinokonzerwa neTB nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 90% panosvika gore ra2013. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Studio 7 yabata nyanzvi inoongorora nezvezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Vanhu vanogara kuhange vanofema mweya unokachitsa. uchibva kupiswa kwemaratya. Mazhinji acho anenge achishanda pagwenya rinogadzira magetsi enyika. Kutiwo zvekare vanoita inonzi coking coal vane mabattery ekugadzira coke. Vanobuditsa zvekare mweya unokachidza zvakanyanya. Kozotiwo zvekare kune ma coal dump kwekuti moto unongobaka vega uchibhebha kana kwemakore. Saka uchingopinda muhange unotanga kutonzwa kukachidzwa.
Zvino kana zvichidaro kuvanhu vari kufambawo zvavo, ko vanoshanda mumigodhi vamirewo papi?
Vashandi vanoshanda pamugodhi wecolliery kare vaimbopiwa mukaka wokumwa wekuedza kuderedza efekti yecarbon yavanenge vachifema, asi mazuva ano aya takanzwa kuti hakuchina izvozvo. Asiwo idambudziko rinobata community yese.
Saka vanhu vari kupona sei munyaya dzeutano?
Paifanira kuti kana iri health care, hurumende yaifanira kuita make sure kuti munhu wese anogara muhange ane free health care, nekuti havafaniri kuti vafe nguva yavo isati yakwana nekuda kwekuti vari kugara muguta rine gwenya remagetsi, magetsi anodiwa nenyika yese. Saka wange inenge yatingati muchirungu a sacrifice zone. Kuri kuchekereswa upenyu hwevanhu kuti isu tikwanise kuwana magetsi wevha kwatiri munyika. Panewo zvekare dambudziko remoto unofamba nepasi anonzi macrossing fires. Moto iwoyo uri kuramba uchipisa vanhu. Vana variko vakati wandei vakatoremara mutezo nekuti vakawira mumaratya anenge ari kupisa ari pasi ipapo.
Matunhu amuri kubata kune mhuka dzesango dzakawanda, dzinosarawo dzakamira papi?
Mhuka dzesango dzimwe dzinowirawo mumoto iyoyo, dzinoita kuti dziite ukasha, zvichiwedzera yatinoti human wildlife conflict. Iko zvino vanhu vakawanda vari kutsikwa tsikwa nenzou, sati zvakamboitika muhange. Uwandu hwacho huri kuwedzera. Zvinokwanisa kunga zviri kubva kunyaya yemoto iyoyo, ikatsika moto ikakuvara inoita hasha, kana zvimwewo zvinenge zviri kuitika seclimate change inokonzera kuti mvura ishomeke munational park. Zvinosunda mhuka idzodzo kuti dziende kunogara mudhuze nemunogara vanhu.
Kusanduka kwemamiriro ekunze uku, iyo climate change, inosangana papi nemarashka aya?
Nauye climate change iyi iri kuwedzerwawo zvekare neiko kushandisa marashka kugadzira magetsi. Hurumende yedu inotaura zvayo pamusoro pekurwisana neclimate change, asi pari kuda kutorwa matanho akasimba kuti nyika inyanye kuwandira kurenewable energy, tirege kuramba tiri kugadzira magwenya matsva emarashka.
Nyanzvi mubasa rezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Zvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi, nezuro akapinda mumakwikwi ekupedzisira kana kuti finals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19, izvo zvafadza vakawanda munyika nekunze. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi ari kuitirwa kuCalifornia aya ane mubayiro wemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica kana kuti $1 million. Lenmore ari kutsigirwa zvakasimba nemumwe anosarudza vanhu kana kuti judge Howie Mandel. Vamwe vari kupepetawo vari kuita mitambo iyi kana kuti majudges Simon Cowell, Heidi Klum naSofia Vergara vari kuti Lenmore anogona kusimudzawo mukombe nechipo chake. Nezuro kwange kwangosara nzvimbo nanhatu sezvo vamwe vanhu vainge vanzi vagona zvekusvika mumafinari kana kuti golden buzzers. Vainge vachopinda mumafinari vanoti vekuSpain Sebastian and Sonia, hakuna matata acrobats, muimbi D. Simon nechikwata chinoita zvekutamba cheFootwax. Kunze kwaLenmore, vamwewo vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodall, mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali, anoita zvemadrones Sky Elements, nechikwata chinoita zvekutamba cheBrand Street, pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm. Kubudirira kwaLenmore kunotambirwa nemufaro nevamwe vakawanda munyika. anoita zvekusetsa vanhu Victor Mpofu anozikanwa nerekuti Doc Fikela anoti zvaitwa na Jonas zvinodadisa.
Garamba chinda mbele dae mwara mwara mwashi mkombolera au yene so that mariyo yoto kono uisa marotu magagu ila vanzira.
Asimuwe mutambi wechidiki anogara Mwarare Anesu Chikonde anotizwa itwa na Jonas zinofaza hazo asi anofanro kutawara ozwa kanaka pamsoro penyika ye Zimbabwe.
Nye mgo tizwa ikana sumbota rozo nyungure negative about our country but nungu disa kuno zunuta unuma gitesa asi ya hati nofara.
Vanungura nezwe mitambo vachichanda nisanga no repiki cha Afrika kwa Mutare va Igi Matope vanoti chinano chasvika Jonasi ichi chinopa kurudziro kune vanoita zvemitambo munyika.
Uyo mukana mukuru kune maartist kunyanya steric avo vari munzvimbo dzakasarira kana kuti vari kumaruzevha nekunyikawo dzadzanya kubudirira kuti ukashingirira ukashanda nesimba unogona kusvika.
Mumwe womuimbi akambotenderera muAmerica gore rapera nemimhanzi yake Tafadzi wa Matiure anoti ari kufara zvikuru nekubudirira kwaJonasi akati
izvi zvemutambo zvekuenda pastage zvinerarama zvine zvazvinovapa muupenyu haasi mabhuku chete anongopinza munhu muofisi achingoita kuti awane mari.
Mukutanga kwemakwikwi aya Lenmore akapiwa mukana wekuenda mberi kana kuti Golden Buzzer na Terry Crews mushamarari wemakwikwi aya sezvo ange afadzwa nenyambo dzake. Muma semifinals emakwikwi aya Lenmore aitaura nezve mafirimu kuti anodzidzisa vanhu sei nezvetsika dzeve muAmerica. Aisetsa vanhu zvakanyanya apo aitaura nezve kuti imbwa dzemuAmerica dzinobatwa zvakanaka kudarika imbwa dzekuAfrica idzo dzinoshandiswa mumabasa akaita sekuvhima nezvimwe. Akati imbwa dzemuAfrica dzikanzwa nezvekugara zvakanaka kwembwa dzemuAmerica dzinogona kuita chipatapata kuuya kuAmerica nengarava. Koleni mo akatanga sei zvekusetsa vanhu izvi anotsanangura muhurukuro yaakamboita neStudio 7.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi, but ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonyaso ndikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda ndirambe ndichishanda.
Ko vanhu vanozvitambira sei makwikwi kana kuti mafinari emutambo iyi ari komusi wa 17 Gunyana asi zvinenge zvabuda mukuvhota zvinozoziviswa musi wa 24 Gunyana. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vazhinji munyika vari kukurudzira madzimambo, masadunhu nemasabhuku kuti vanofanirwa kudzidziswa kubata nekutonga nyaya dzinoya mumatare avo sezvo vari kutadza kupa mitongo inogutsa mativi ose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kupa kurudziro iyi kukomiti yeparamende inoona nezvemagaro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe, masabhuku nemasadunhu. Vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro Major Street.
Mangwana nyayo kuchuka kuti vapa munhu decision kuti munhu ari kuchema kuti wakapa munhu munda. Vanoti kuti 3 to 4 years nazirima ipapa apaka. Asi mangwana anozvakachinzi wakaita zvimambo wakaita zvekunzi kwemutemo uyu ngaatiri panzvimbo.
Mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland west vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika
ndekuti ndave dambudziko jeriyato patinozoti mambo havana simba pamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo. Saka mambo munhu akavaazvikani pana aurayiwapo mambo kuti ae yaisi yangu nyaya ikauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu i ndindotonga. Saka ipapo ndazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachiuya vachiudzwa pavanotangira nepavanogumira.
Asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu.
Pandiri kumaapiriswa kumagistrate court ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuinvesti of Zimbabwe kwakakapera. Pati chinhu chaari kumaapira nezvacho inyaya yemakunakuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana. Inini pamutemo wekuchenura nyika yangu vanondiwa mombe shangu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii. But then ndiri kunoapira ku kuchinoro ndoko apiro kuna magistrate. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu nini chakene sustain nika yangu yetiwa makuna.
Kutonga kwenyaya ndiko chete kulikuzeiwa mugari wekuzhombe mudunhu remidlands Valio Chitewe, vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo.
Dzarangu kuti handi pekuvaka munda make. Inini ndonzi zvo inini ndibhadhara itodhura zvakamambo yekuti ndivake munda mamudharo wangu zvirikwe. Mubhuku mangu munda mamudharo wangu ndobhadhara itodhura.
Ko ivo vari kunzi havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii. Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese.
Chinonzi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja Valentine's Day. Saka training inopreferiwa nemadzimambo chaizvo.
Mambo Ngezi vapita pasipamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo.
Kwa matungero wa mambu kwa mambu anotonga nyazi chwa asina kiti mekutu zioto kama zioto kwa soo zinodai karangayani ya kadai.
Munyori mubaza lezo mitemo amaili mbai nyemba vanoti zinoneza kutimazi mambu azizi iswe nekuti vanotonga zichendra netsika ne magariro imudunu mavo. Varikutungamira komite paramende ii mambo nechombo Wellington Chikukwa vekumudzi Mashonaland East vari senator vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare madzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe.
Matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe.
Madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa. Mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinorimisa mvura. Dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvari eKenya Chifamba. Vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi iro Shamari yemwanasikana vachitaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ekubatsira vanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro pamusoro pemamwe mabasa amuri kubata munyika pari zvino here?
Isusu mazonazvi tiri kusanda mumaprovinsi mashanu muno muZimbabwe. Tichitsvaka kutipa vasikana mikana yekuti vaone zvikwanisiro mikana yekumvurikwa mune zvinovabviringidza kubudiriro yavo uyezve kuti tinoshanda tisiri tega. Vasikana vanoenda kumberi asi tinoshandawo nevarume nevakomana, tinoshanda nemadzimambo nevechitendero, tinoshanda nevagadziri vemitemo uyezve tinoshanda nemapoka ehurumende akasiyana siyana. Nyaya dzatinenge tichitarisa nyaya kutunga miri nyaya kupiwa wana kana pakachenge tizuka tukuna kumbuni kibuka nijibodwa zirikuramba zishikwira inyaya zikubatira wakana mumabasa ema uoko uye zinyaya zira tine tisekori kweja tizi otraifu kachurungu kutiba sana wazile kebiru zaone kutukona wazunji wacho wariku itapa muwiri nguwa isati hakwana wariku bitapa muwiri paya pasina anuzi ya wachipa kwa wariku baravana nekuti wariku jaravana iyo wariva nao zekare uye kumbuni kibwa kwevana waripasi makere gumine masere kishita kutu wakwanise kuenda kujipatara wakwanise kuenda kumatare edzi mosha uye kubabasira kuenda kumapurira.
Muri kuvabatsira muchivadzidzisa chii pane zvirongwa zvamuri kuita navo?
Zvirongwa zvatiri kuvabatsira nazvo rega nditange nenyaya yekuti gore rino wakaona kuti kune nzara kumusha kuZimbabwe kuno kwatiri. Tiri kuvadzidzisa nyaya dzeclimate change kuti dzinombofamba sei, asi tiri kuvabatsira zvakare kuti patiri kutaura nyaya dzenzara kumbunyikidzwa kwevasana kuri kuramba kuchiwedzera. Tiri kuvadzidzisa kuti vanoenda kupi kwavanokwanisa kuwana rubatsiro vakange vambunyikidzwa. Tiri kuvadzidzisa zvakare kuti vakwanise kutsaura nekusatya vakange vambunyikidzwa, nekuti kazhinji vanovambunyikidza ihama dzepedyo pedyo. Tiri kuvadzidzisa zvakare mabasa emaoko kubvira kune vasikana vane makore gumi chaiwo. Vamwe vari kudzidzira kugadzira mabhidzi, vamwe vari kubatsirana nevakuru mukuita zvemabasa emaoko muminda chaimo matiri kusapotwa nevanotibatsira vakasiyana-siyana. Vamwe vari kuchengeta huku, vamwe vanosona atinotipa chirungu mareusable sanitary pads.
Vari kuti ivo nhuna dzavari kunyanyosangana nadzo ndedzipi nyanya vasikana ava vechidiki?
Vasikana vechidiki mavelasi vari kuchema chema kuti dai zvaibviya paita kubatana kuve nharaunda veukama mumisha matinogara uyezve mumachechi mavanopinda umo kuti vagadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevasikana, nekuti kumbunyikidzwa kuri kuramba kuchiwanda. Vazive kuti vana ava ndiro ramangwana, ndiwo utungamiri hwedu. Asiwo zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro, mari yechikoro haisi kuwanika. Kare kare vainyanya kusaenda kuchikoro vanga vari vasikana vari kumaruwa, asi chero maagency sebab kuona zviri kuramba zvichiwanda. Vasikana vari kushayawo zvekare zvikwanisiro, nguva iya yekuteera ikange yakwana. Kuti zvikwanisiro chete nekukwana kwazvo, kuti vamwe vanenge vatorina mapedzi, vamwe havatorina zvipfeko zvemukati, vamwe vanoshaya, vanorwadziwa nemudumbu nguva iyo ikange yakwana. Mapiritsi chaiwo maparasetamo anoita dhora rimwe chete havakwanise kuatenga. Uye kushayikwa kweruzivo kune chekuita nezvepabonde neupenyu hwavo vakange vasvika pazera rekuziva izvozvo, nekuti vamwe vanogara kusina maintaneti, vamwe havakwanise kutenga yatinoti dhata pachirungu. Vamwe vacho kuti vakwanise kuwana information iyoyo vanenge vari kure nayo, haisvike kwavari. Ndo zvichemo zviri kusangana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weHarare West mudare reparamende, muzvare Johanna Mamombe, vanove zvakare sachigaro wekomiti yeEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism. Muzvare Mamombe vachangobvawo zvakare kusarudzwa kuve mutevedzeri wasachigaro wekomiti yenhengo dzeparamende muAfrica, yeAfrican Network of Parliamentarians on Climate. Totanga nekuti makorokoto, muzvare Mamombe.
zvino kutenda izvekuti nekundikorokoteza kwamaita ichokwadi ndakasarudzwa kuva vice chairperson of the African Network of Parliamentarians on Climate Change. Sarudzo idzi dzakaitika kunzvimbo yeAbidjan kuIvory Coast, vamwe vanokuti kuCote d'Ivoire, musi wa2nd of September, iwo mwedzi uno watiri unoyu. Sarudzo idzi hadzina kungotanga musi wa2nd September. Dzakatangira at a country level, but for country level, unetenge wasarudzwa nekuti ndiwe chairperson wekuona nezve climate change. Then uchibva pacountry wakuenda muregion mako, ini vananosarudzwa kuita vice chairperson. So takuenda kuAfrica, tinoenda takati chairperson, vice chairperson na secretary general tiri vatatu.
Maka kwikwidzana nevanhu vangani kuti muzobuda muchisarudzwa imi?
Kwa vice chairperson, panoita two ma vice chairpersons in Africa. So takakwikwidza tiri four, ndichibva ndakunda ndiri pamusoro ndichiteverwa nemukadzi anovawo chairperson kuDemocratic Republic of Congo, Kinshasa. So takazobuda tiri vaviri, Zimbabwe neKinshasa, tiri ma vice chairpersons weboard iri reAfrica Network of Parliamentarians on Climate Change.
Totarisa iro basa renyu, Honorable Mamombe, rinenge rakanangana nei?
Board iri basa raro tiri kuzvizivira kuti right now takuenda kupera kwegore. Kune kumanyidzana kweConference of the Parties 29, yatinoti muchidimbu COP 29, iri kuitwa kuBaku kuAzerbaijan. So nenyaya dzemaconference of parties eParliament, tisu tinozenge tichizoona kuti maframeworks nemaagreements anenge aitwa, tisu tinozoona kuti ngatidomesticetei zvinhu izvozvo. Chechipiri basa reboard is to share my experiences edu as Africa, so that patinoenda kuma international conferences tinoenda takasunga chino chimwe chete, pasina anonotengwa nedzimwe nyika dzine mari, vatingangoti the global north. So it's about bringing all African parliaments machairpersons vanoona nezveclimate change kuti tipushe nyaya dzeclimate justice, nyaya dzeadaptation, mitigation pasi rose muAfrica. So ndo basa redu ratinenge tichiita. Chechitatu inyaya yekutsvengena capacity, yekuona kuti kazhinji kana munhu uchinge wasarudzwa kuita chairperson munyika mako, pamwe pacho unenge uchitoleka capacity chaiyo yekuti woexecuta sei the oversight role to the executive. So this board gives capacity building, mentorship programs, and also opportunities zekuti isusu semachairpersons tikwanise kudzidziswa how to do an effective oversight to the executive. Chekupedzesera sekuru Jonga, chandida kuti nditaure ndechekuti tichange tichizofamba seboard, tichinoonawo mamwe maparliamentarians vari kunana Europe, vari kunana America, tichivamobhiliza kuti vedu wee, onaiwo nhamo yatakatarisana nayo Africa maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. So ndo mabasa iwaya atinenge tichiita across Africa on issues the climate change.
Asi tichitarisawo iyo Africa, Honorable Mamombe, muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru zvekurwisanawo nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze?
Ndingangoti sekuru Jonga, kubva zvandaita chairperson weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muno muZimbabwe, ndaona zvakanyanyawo zviri kuitwa, but pane zviri kuitwa izvozvo pane a lot of gaps dziripo. Chekutotanga is the information to conscientize vanhu vedu, mhuri yeAfrica, mhuri yeZimbabwe iri kumbonzwisisa here kutarisana kwatakaita nenyaya dzeclimate change? Vari kuzvinzwisisa here kuti zveshuwa nyaya dzeclimate change inyaya dzanetsa pasi rese ende dzinoda kuti isu sevanhu tikwanise kupleyawo our role?
Manga makateerera kumumiriri weHarare West mudare reparamende vari sachigaro weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism, vari zvakare vice chairperson kana mutevedzeri wasachigaro weAfrican Network of Parliamentarians on Climate, muzvare Joanna Mamombe, muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. taba tashika kumagumo kwe chirongwa chedu kana mchida kutitumira tsambambozha zitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni ya Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 14 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi emaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusasa amazwe omhlaba akhangelele ukunaza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi lonyaka usuku loluqathekile kakhulu njengoba kulamazwe angamachumi amahlanu aseqhube ukhetho lamanye azaqhuba ukhetho lonyaka. Kumbiko wakhe uGuterres uthe usuku lolu lupha uZulu ithuba lokugcizelela ukuqakatheka kwamalungelo oluntu, ukulandela kwemithetho kanye lokusebenza kuhle kwenkantolo. Usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabalwela amalungelo oluntu lama babandla ezombusazwe abalokhu bevalelwe ngemva kokubotshwa besethu samacala agoqela ukubuthana bengelamvumo kanye lokuqoqa ukutshengisela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit owaqhutshelwa eHarare ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu sezikhuthaze eleZimbabwe ukuthi likhulule ababotshiweyo laba njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
EZimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonishwe umthetho, kuhlonishwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasozibotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iconstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba basezihlalweni kwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, kwaphakamisa, kwakhuthaza, ukwavikela njalo kuso sonke isikhathi, ungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu kumbe kuleli yaqembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihamba isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngapi. Nxa siziqathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapholisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa lamalungelo avikelwe yi-constitution, lamalungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele lolusuku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise lizwe lizikhangele sibukweni, libone lapho eliselela khona, liqondise lapho eliselela khona, libambe lapho libambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lonyaka i-United Nations kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eZimbabwe singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
Asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku-artificial intelligence kumbe imitshini yakulezi nsuku. Ngakho-ke kuseselethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba e-artificial intelligence ukuthi lizithuthukise, kukhule ezomnotho, kudaleke imisebenzi, kube lula ukuthola ezempilakahle, kube lula ukufunda, kube lula ukuthola imininingwane, information, ulwazi, kube lula ukuvikela amalungelo abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ube secingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Kodakwashe Munsaka okhokela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe.
Lilanga lapha okuthuthukiswa khona izimiso nezimiso zentando yeningi emhlabeni wonke jikelele. Lilanga lapho okukhuthazwa khona uhulumende ukuthi baqinise izikhungo lezinqubo zentando yeningi. Njalo singakhangela leli langa sibona ukubana kusekelwa amalungelo abantu kanye nomthetho. Lilanga lapha okuqonqoselwa khona ukuhambisana kwamazwe ngamazwe kanye lokubambana ukuze kuthuthukiswe intando yeningi.
Nxa sesikhangela eZimbabwe lingathi lokhu kumi njani, iyalandelwa na imithetho yelizwe njalo kusetshenzwa kuhle na emadala omthethwandaba kanye lakudaba lwamalungelo oluntu?
La amalungelo abantu lomthetho eZimbabwe kulondolozwa kakuhle njalo kuqutshwa kakuhle sibili, singakhohlwa khona ukusebenza kwamadale omthethwandaba ukubana lapha eZimbabwe basebenza egcekeni bengela kungenela kukahulumende, bengela kwethuselwa, besebenza kakuhle, lokho okuyenza ukubana bevikele amalungelo oluntu. So siyathaba ukubana silelizwe elikhululekileyo, ilizwe elilondoloza imithetho, elilondoloza amalungelo abantu. Kodwa nje asikhohlwa ukuthi kulalaba abathanda ukuhlukumeza imithetho. Bengahlukumeza umthetho sebefaka kungani ilizwe alilondolozi amalungelo abantu. Laba bantu tena sithi yizigebenga njalo yizigelekeqe, bamele bengene entolongweni laba bantu. Bengangena kutsho ukubana asilondolozi amalungelo abantu njengelizwe. Kutsho ukuthi sililizwe elivikela abantu balo ezintweni ezimbi.
Umnumzana Kodakwashe Munsaka ukhokela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe FAZ ube secingweni leStudio 7 eseHarare. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Iningi labafundi lihamba umango omude lisiya esikolo lingatholanga okuya ethunjini okungadala ukuthi abanye bachiye isikolo. Kodwa uhulumende uthi gakho umfundi ozachiya isikolo ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawana eKwanda South uthi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele ngokuncedisa abafundi ngokudla kanye lamanzi lapho besesikolo, iningi lizahlala emakhaya.
Abantu wanezikolo kumele ukuthi kona luwa bayenze uhlelo lokudla njalo khona babekwenza ngaba lipholisi ngabe ukuthi baphebele isitshwalezi lokho bezathola something ezangena esiswini ukuthi umntwana laye ngoba nxa kunje somntwana engadlanga lotho kutshengisethi iviso lesikolo vele kasithanda nxa mvusisa isikolo vele uyabikhala ngoba kunye siyakwazi abantwana ukuthi kuncane lokhu bagcina kusuka la ma-dropouts amaningi kakhulu ebantwaneni besikolo.
Kwezinye izikolo ezigoqela esensimbi primary abazali sebethola amanzi bewahambisa esikolo ukuze abafundi lababalisi besizakale ngoba kungela manzi eduzane. Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe unkosikazi Thando Mawuba oyematana mombe uthi bavule izikolo bebhekane lenkinga eziningi.
Isikolo zivuliwe sibili loba nje kuvulwe ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi iholo akula elimthokozisayo. Basikolo fees abantu babo ababhadalwanga nampo sebesiza njalo bezodekana labantwana abangabhadalelwanga ama-school fees abantwana abalambileyo abantwana abangalamanzi ngoba izikotsho eziningi amanzi awomile. Sizi kakhulu ukuzabhekana nababalisi labantwana ngaleli term.
Uphinde wathi lanxa uhulumende siyethembisa abafundi ukudla kuza kukwanzima ukuthi kuyefika ezikolo ngoba abazali bengelayo imali yokubhadala izimota zokuthwala.
Okunye okukhona indlala loba nje uhulumende epleje izimpuphu ukuthi abantwana baphiwe ukudla kodwa ukudla lokhu kukhatshana ngoba kuzwakala kuse-GMB. Angazi ukuthi izimali zabazali ziyavuma ukuhlangana yini ukuthi beye kuthatha khona. Bekungabe kade kulicebo elihle ukuthi nga uhulumende etsho njalo azama ukuqeda indlala le ubise ukudla kwabantwana eduze uyawabisa lezi thebo.
Ukansila kwa-13 eGaranyemba uMnumzana Nicholas Ndlovu uthi kumangalisile ukubona izikolo zivulwa kungela manzi.
Indaba yamanzi iluhlupho okumangalisayo. Uhlupho sibili lokuthi mina wendlela engicabangela ukuthi izikolo azisoke zivulwe. Ewadini yami lapha kulesikolo sensimbi asilo dubo olukhulu ngiye ngaze ngabhala ngaso sibili ukuthi khona ngakuyavuma la amabhawuza ngayafakwa. Ye ukudla kubuyile impuphu kuphela. Kodwa uthube ndubonayo oluzahlupha isitshebo ngoba abazali imali ukuthi bayikhokhe imali yokuthi kudingwe isitshebo. Hhayi kukhanya kuzabazimela izaba khona impuphu sibili kodwa isitshebo ngikhanyelela udubo sibili oluzaba khona.
Isikhulumele kugatsha lwezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro uthi urhulumente uzimisele ukuphathisa abafundi ngakho seqoqe ukudla kwabo. Uthi njalo baphakathi kokugebha izikotsho ezikolo ukuze balwise udubo lokusulela kwamanzi. Abafundi bamaphandleni bahlezi betshiya isikolo minyaka yonke ngezizathu ezigoqela umango omude okuya esikolo kanye lendlala. Ele Zimbabwe lihlaselwe yindlala enkulu lonyaka njalo izizalwana zakuleli ezifika phose yezigidi ezilithumi 9 million zidinga ukuncediswa ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala oqoqesha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu amatshitshi lawaphatheka ngoba kuvele kulisiko lethu ukuthi kube namatshitshi yikho abakhona ngaleso sikhathi okwalifanele babekhona endlileni.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe lathola yini imvumo kuhulumente kumbe hayi lazenze?
Hayi kuvele belisiko lethu livele lithi itshitshi ngalizili ngoba into and into 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 so we will be
Liyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu
sinabo sibiza abakhulile abazimpondo into abagcinile siyaba ama 17-18 khona pha 19 siyaphezulu smart kodwa sichazisa ukuthi itshintshi lise lisindiswa libindani afundisa isiko lebe ibusenina nokuhlabele izingoma ezicondane namathini so sinabo abakhulile sibe nabo abancane baqalise nabo bebancane ngaya bekhula bekhula
kuyini kahle kahle elibafundisa khona
sibafundisa kakhulu ngokuziphatha ukuziphatha yikuzigcina i-EIG ukuhlamba ngokuziphatha kuhle bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumuntu angazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakaningi umuntu oyintombazane kumile ecansini ngomuntu oyasesemzelele wamlobola eseshade nawo kolokhu kugeza kuyafanana nje lasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini akhe bahlambuluke nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule aziwatshe zihlale zihlambulukile siyakuthi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani inhlonipho ukuthi mhlonipha abantu abadala sibafundisele ukuthi bazibunde babundeke babe nembeko kumele bazivikele bengayo emacansini esikhathi singakabili sibatshengise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo ingubazi ivulamakwa nokuzithwala umntwana ongaphandle komtshato bayenze indlezi yakho ukuthi umntwana lo uzahlupheka kakhulu.
Wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi uMzilikazi? Liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo. Siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
owabemnyaka uyemuhle kakhulu. Singathi khoka nje sicalisa sisuke kuhazibeni sibuya esithoko kube nomehluko sivunye ukungena ngapho ebuthithoko kubumeni sibe sikavunyelwa ubaaaa khumane bahlahlotshe akufuneke baphambi cubeniaphumani masinya kodwa kuyathetho yafika naphana zasiale kolhlathe umntawana wake adresa asivalesi umoto khona lokuyalo wake adresa kuhle wakhuluma nathi kuhle hhayi sazikhaphela kuhlizi imota zethu sasihambela kuhle abantwana nabo bazizwa besimelile abatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abeaplanshi bebekhona beshubeshaeeena namathishethi esouth africa bekhona uhambeluhle kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshishi ele intombi somhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Sangalaphuma lendaba. Sangalaphuma lendaba. Lashona lendaba. Sangalaphuma lendaba. Sangalaphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisenkayi esigabeni seChayane kuward 6 lapho okulezakhamizi ezilithumi lanye ezingenelwe ngamapholisa emizini yazo kusikhatshana esedluleyo azibhaxabula kakubi. Inhlanganiso yamagqwetha amela izakhamizi lezi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapolisa la ayevela enkambeni yeManot Police Station eGokwe njalo ayesethesa abantu laba icala lokuntshontsha. Ithi amapolisa la ahlabelisa abantu laba ingoma zempi yenkululeko ngolimi lwesiShona futhi wayesehluleka ukuhlabela kuhle ngoba engalwazi kuhle lolulimi wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Sixoxele linye lamagqwetha amela abantu laba unkosikazi Priska Dube.
Kwanakanelwa ukuthi yibo abantshontshe idizili idizili ababengazi lutho ngayo. Amapholisa angena emizini yabo bengelancwadi evunyelweyo ngokusemthethweni ukuthi bengene beqalise ukuguduza befukuza bedinga. Ekuguduzeni lekufukuzeni kwabo bathi bona bathole lezikhali ezingaba zisetshenziswa imdeni leyi ukwenza amacala thize esigabeni. Ngaleso sizathu basebebutha abantu ababekhona kulawo maguma bahamba labo. Ekuhambeni labo babaphatha ngendlela engayisiyo ekhangelelwe ngomthetho nxa kuyukuthi sikhangele isisekelo sombuso usection 219 weconstitution yethu ka-2013 okubeka mgceke ukuthi amapholisa umlando abalawo kusizalwane seZimbabwe yiwuphi. They must uphold imthetho yelizwe leZimbabwe.
Libhalele abakhulu bamapholisa incwadi lisithi amapholisa la kumele ajeziswe. Ngubani kahle kahle elimbhaleleyo futhi lifuna ajeziswe njani lawa mapholisa?
Yincwadi esiyibhalele u-officer in charge we-station leso esikhiphe lawo mapholisa. Sibhalela njalo lo officer esimbiza sithi thina ngu-officer commanding inkayi district ukuthi ebekwazi ukuthi esigabeni sakhe okumele ebe elipholisa elikhulu kule station esinjalo esikhiphe amapholisa afike ayenza isiga esinjalo emphakathini. Incwadi esiyibhalileyo balaleli kumele likuzwisise yileyi ebizwa kuthiwe yi-letter of complaint, yiyo eqala indaba. Bese sinika thina ngencwadi leyo umlando wamapholisa ukuthi kabahluze behlole ukuthi kwenzakele yini, and then bona kungakapheli amaviki amabili besiphendule besitshele ukuthi kwenzakaleni. Sesimelele ukuzwa kiwo amapholisa ukuthi baphendula besithini singakakhwezi indaba isiya phezulu size siyefika emthethwandaba.
Enkantolo lapho liyabe lifuna ukuthi abantu laba bahlawulwe.
Yikho kanye sikukhangelele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sidile lalokho esikubiza sithi police impunity.
Lithi lina abantu laba bahlabeliswa ingoma zesiShona kwathi labo ababe sehluleka ulimi batshaywa kakhulu. Ungathini ngalokho?
Okunjalo kuyasilulaza thina sonke njengamaZimbabweni ukuthi sibe lokuhlukuluzana ngezindimi. Kusilulaza ikakhulu futhi nxa kuyinto engenziwa yilabo okumele begcine umthetho welizwe. Ngakho yikho okwenza indaba leyi ingani iyahlukuluza abantu abaningi over and above laba abayibo who went through the whole thing. Ngesizathu sokuthi isisekelo sombuso esesileminyaka elithumi elanye 11 years sikubeka obala ukuthi indimi zonke ziyalingana. Number 1. Number 2 sikubeke obala ku section 56 ukuthi akungabi lokuhlukuluzwa kwabantu ngendimi zabo ngalapha abavela khona ngalapha abahlala khona. So kulama esithi thina yikwephulwa kwamalungelo amaningi kakhulu endabeni leyi nxa kuyikuthi amapholisa ngempela akwenza.
Unkosikazi Priska Dube ligqwetha. Ubekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Shwele baba, angala phuma lendaba.
Shwele baba,
angala phuma lendaba. Ashona lendaba.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki Sihamba lomculi kaMaskandi osacathulayo ozibiza ngo King Vocalist ephethe isingu yakhe elesihloko esithi Wadlala Ngalo. Linsizwa idabuka eKezi kodwa icula ikwele South Africa. Nancy ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngizalwa eKhizi esigodini sakwaNongola ivillage kumtshipsane. Emculweni ngiqale ukucula ngo-2022 lapho ngakhipha khona isingle, but ngangingekho ngiwa, ngangihamba nabanye abafowethu nje basekhona namanje, basekhona namanje sisesonke impela.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Manje ngiseSouth Africa eGoli, ukuhlala ngihlale eAlexandra. Inamba zami ngu-084-233-7026. Ngiyatholakala and umculo wami anginanhlobo layo ama-USB angiyenzanga nama-CD. Ngiwudayisa from ku-YouTube. Uyabe ufuna uyakhona ukuxhumana nami bese ngiyamsendela i-link. Nakhona nakhona ngingangena ku-YouTube ethi ama-vocalist amahle, uzowubona ukhona umculo wami ku-YouTube.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngicela linikhwase kakhulu ku-YouTube ukulandela umculo wami and ngisezokuqhubeka. Zikhona ingoma eziningi ngo-Okthoba, kungaba ne-EP or i-single track futhi engabuya, ene ziningi ingoma enginazo ziningi, but ngokwamandla ngoba ngabe nginamandla amaningi sometimes ngigcina sengigweme ezinye ngikhipha ama-single track. Zona kuba yiningi ziningi, but ngo-Okthoba ngizorekhoda vele i-1 or 2.
Tell me,
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singakehlukanike esikhangele ebezikhokhela. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlasele indlala kanye loduko lwamanzi. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.